kind of that orientation. Kweshe kwari kukwena matunhu ese atikati nekumaprovinces kwese kwaari kurenda nekumaruwa kwaari kuenda kumareserva ruzhinji runenge rukunyatsovateera kwana zvekuitwa nezano unoona kuti zano futi inenge ine vanhuwo vari kuvateedza vanenge vasina kuwanda sevanhu vari kuteera vakuteedzerana NDC vana manjuru vekurainbow coalition nevamwe kuNPF naivowo vane chaunga chiri kuvateera chakati hachizosvika achobva chinhanho chasvika ana NDC pamwe nezano asi chakati kurei.
Taona mutauriri weNational Patriotic Front achitaura kumhongo dzavanhu vachitsigira vachamisa. Zvinoreva chinyizvi vakagoro?
Kwatakananga uku kwamvura yacheka makumbo kusati nenzeve, nekuti kana pana pane vamwe vanenge vachitarisira kuti rwendo rwatakatarisana narwo ruchafanana nemaitiro akaita zvinhu, nekuti vanhu vachasarudza masarudziro avaita chichiri navamugabe navatsvangirai andofunga masamba achinja. Zvoreva kuti tichawana mapoka mazhinji achiuya pamwe chete achipatsana kuita yatingati coalition. Kana isiri coalition inenge iri collaboration. Mutsauko uri papa ndokuti coalition zvinoreva kuti vanenge vafungirana kuti tatapinda musarudzo tichasupporta presidential candidate wenyu mumaconstituencies akati neakati ati kukwidzana and so on and so forth. Kana tawanawo masimba tikawina election patosarudza hurumende yedu tichaazobaya tozobaya tozobaya ndiwo yatingati coalition. Collaboration inenge iri yekungobvumirana kuti vedu tiri kurwisa mhuka imwe chete kuti kuitira kuti tibudirire ngatiteiswa isu ngasisatukane ngasisarovane tokwanisa kuti tikwikwidzane asi tasarudzo yemutungamiriri wenyika apa ngatibvumirane kuti isu tichaita setichatsukira mhiri kukareye anokwanisa kuti apinde pachigare.
Munoona sokuti vanhu vachinja here attitude yavo mune zvematongero enyika kana kungoti vari kuzvipira kuti denda vaita vavatungamiri vasiyana nevakanga varipo pakasunukuka Zimbabwe?
Ipapo pamuri kutaura ndobvumirana napo ini, nekuti sarudzo ino vazhinji vanotivo isarudzo ichatibatsira kuti tiyambuke kubva kuatingati vomaitirwa aitwa ezvematongerwo enyika tichiri kutongwana negeneration yanamukaa. Vamunangagwa ndoziva kuti vaedza nepavanogonawo kuti vashandure zvakare tuura tuura, asi havagone kuti vadzise chindebvu dzavanga vamera kwemakore akawanda zvekuva ivo chimumvuri wavamugabe.